Church Iripagiri, Kune Church, the General Board of Christ, then there is the local church, Kaungano Kanetwa Nevanu, Vachiki Susu Kiripano. Saka, we have always been part of the main board of Christ, but wo muku kai wana Kristu, saka kuma woku chimbopari zirayo, va nofunga kuti vangada kuungana pamwe chete nemi. Saka hungu, we have initiated the work which is called Rooted in Christ Ministries. Ehe, tichinamatira tichitangira kuno ku Harare. We are not offering a new Jesus Christ to people. We are preaching the Jesus Christ that has been saved, who was crucified, who was buried, and who resurrected. Asiwo ne understanding yatinenge tibatsirwa nayo naMweya Mutsvene. So zvamakanzwa ndezve chokwadi, taane mwedzi inonge michatimina satanga.
Saka vanenge vachida kuya kukereke iyi vanoenda pati chaizvo muHarare?
Pari zvino izvi vanoenda panonzi David Livingstone. Panonzi David Livingstone kuna 90 uko ndopa tichiri. Tinenge tisati tanyanya kuwana pekunyatsotema hoko yekuti ndipo pataakuvaka chechi yedu, asi naMwari zvinogoneka munguva diki inotevera.
Tinotanga nguva iyi ichipera nguva?
Tinotanga mangwanani pari zvino. Tichiri chechi inovamba, saka tinowanzotanga nenguva dza9 o'clock. Ndofunga mukaverenga mabasa evapostorika, hanzi Petro naJohani vakaenda kutemberi nenguva yepfumbamwe. Zvireva kuti yakanga iri nguva ye9 o'clock. Saka ndo yatichiri kumbotangawo iyoyo nayo. Hatisi kuti takada kutevera Bhaibheri, ndangoti zvangoita coincidence. Tinotangana 9 kusvika masikati, hatinyanyi kuredisa hedu.
Asi pane hurongwa yekuti kana zvizvazvo inyatsofamba munonge makuendawo kune mamwe madhorobha kana kuendawo kune dzimwe nyika?
Ichocho chinhu chatiri kuti Mwari tibatsirei zvikuru, nokuti munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kona naAustralia, ndofunga vanotarisa pamafacebook edu vanozviverenga, kuLondon, kuJoburg, Cape Town, muno muZimbabwe macho kune kudaidza kwavanhu kuti huyaiwo svondo ngaisvike kuno. But tiri kunamata kuna Kristu kuti tirege kushandisa manyavi, asi kuti tizikaniswe naMweya Mutsvene kuti zviitike munguva yakafanira. Saka tisatambarara sezvazvakafanira, asi tirikuda kuzviita nokudzikama, kwete nokushandisa kukurumbira wokuimba tobva tabhururuswa nawo tisina kudzikama.
Saka paFacebook apa munowanika papi? Peji yenyu inonzani kana munhu achida kuenda ipapo?
MaFacebook yedu akati wandei. Kuna Charles Charamba chaizvo, then kune inonzi The Charambas, kune inonzi Charles and Olivia Charamba Gospel Church. Saka zvino vakangosiyana siyana, uye zvekare tinenge tiripo Africa Hendo, zvekare tinenge tine maWhatsApp atinokwanisa kucommunicata navanhu.
Haiwa, apa abuda zvakanaka. Aiwa, tinofunga kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti vanoenda papi uye zvinenge zvichifamba sei.
Tinokudza Kristu. Oh,
Thank you.